manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 11/2016 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vashandi vehurumende vari pasi peApex Council voshevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya urongwa hwehurumende wekuda kumisa mari dzebonus nyaya yekutungamidzwa kwezvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu yakashoropodzwa necommission yekodzero dzevanhu inonzi iri kuitikawo mudunhu remasvingo America yocherechedza makore 15 mushure mekunge yarwiswa nemagandanga pazuva re9/11 bato reMDCT mudunhu remashonaland west roronga kumwe kuratidzira mumaruwa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinonzi rashevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya mashoko egurukota rezveupfumi vapatrick chinamasa ekuti hurumende haisi kuzopa vashandi vayo mari dzemabonus gore rino negore rinouya vachinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichabatira vashandi vayo mitero pamari dzekubatsirika dzavari kupiwa kubva mwedzi wagumi guru pamusoro pakugumura mabasa vashandi zviuru makumaviri asi danho iri harina kutambirwa zvakanaka nevashandi vehurumende izvo zvaita kuti varonge kusangana mangwana mukuziya nezvenyaya iyi tabata vari kutaura vakamirira Apex Council vaGeorge Mushipe vanotungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union
ichokwadi ndataura nemukuru wedu anotungamirira kuApex Council Mai Alexander vatisana ndichinyatso analyze statement yavachinamasa but zviripo nezvekuti isusu isati yataurwa sevashandi vehurumende hatitonge tambokonsultwawo pamusoro pazvo only to get kushamisika kwatatoitawo kwekuti takuzonzi hamuchina bonus for the next 2 years maallowance masalary zvaukatwa kwatiri hapana chakajeka ipapo hazvititire zvakanaka
asi muchiwana zviri kubva mumasangano ari pasi peApex Council pane vamwewo here vane pfungwa dzekuti dai hurumende yatora matanho aya
munoziva chinotishungurudza isusu vamwe zvangu pachangu inini I am a Zimbabwean Zimbabwean but ndakuona kuti pane vamwe vanhu vari muhurumende kavo vari kuda kuti vamaticha especially kwandinobva inini nemamasivhu 7 vanzwire hurumende hasha kuti maybe vapinde mune zviri kuitika zvanatajamukatajamuka isu hatidi izvozvezvi ngavataure nesu tobvumirana on these matters it's our constitutional right to consult and be consulted kana vava kuenda vachinoimplimenta zvavo vega vasina kutitaura as if hatirarame hazvina kunaka izvozvezvo isusu toda kuti zvinhu zvedu pakati pedu nehurumende zvibude zvakanaka pasina njomanzvo dzoda kuconvert
vachinamasa vakamboda kutora danho irori rimwe gore asi takaona mutungamiri wenyika varobert mugabe vachiti izvi hazviitike uye zvakashandurwa zvechokwadi pfungwa yavachinamasa yakaraswa muri kutarisira here kuti vamugabe vangapindira zvakare vachikununurai panyaya iyoyo
mugabe maziro andinovaita havadi nonsense because iwona dzoti nyika inoyi inofanira kuigendera mari yakati dosravapa vanotaura tata kuti vanhu vatoe bonasi yavo vanazvati nyika inoyi haurichi itizi inyaya yekuti ivo vari kuita corruption yekuti mari dzinobuda munyika munomu vamwe vanhu vachiita mazimari anotyisa because you can't tell nyika kuti ine economy inonzi haisi kuperforma ka you then have people vachivaka mazidzimba ekuma50 bedroom makambozviona kupi izvozvo so vanugaba vanhu vachiziva kuti no vashandi vedu vayo hurumende vakaipawa mari dzinovakwanira tinosenza zviri very hard very diligent very hard working and stuff like that so vanovada kutilaga maloopos iwayo yekuti ko mari inofanira kuchiwanikwa nezimbabwe iri kuzoenda kupi yekunzi vashandi veZimbabwe vanoziva kubvisirwa mari dzavanotambira. Vamugabe vanoziva vanoda nyika yavo. Saka kana vazoti mhingi utsete zvakati utsete ukoronyera, vane vachizviziva. And I want to tell those guys vanopiwa Mugabe intelligence report vaizivani zvozvifamba zvakaita sosozozo.
Vanga vari mutauriri weApex Council vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union vaGeorge Mushipe vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaChivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vemapato anopikisa kusanganisira MDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa webato riri kutonga reZANU PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachinoziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission svondo rapera rakaparurawo ngororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwaniswa mukana wekupiwa mbeu kana chikafu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa.
Chikafu chinouya zvinouyisiwa namadhona asi kuti chinoita zvokunzi avandevezana vandeNDC.
Saka pari zvino vanhu vari kurarama sei?
Pari zvino tongorarama newakukwaku kana ukanodhurudzawo majuru wogona kuwana dhora womunganidza unotenga chi10 kg choupfu kuti vana vararame.
Imi munoona pachikwanisa kugadzirika here? Takatarisa kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya idzodzi dzematongerwo enyika.
Ndoona sekuti pangosara hapo pachemanene kuti zvigadzirike.
Sei muri kudaro?
Tiri kutozviona nokuno nokuti varipo vaiti hatisinzii asi vakachinja yangovadingi rimwe.
Saka pamunoenda imi muchinoti muri kudawo chikafu pachinenge chichipiwa vanhu zvinofamba sei? Zvinonzi chii?
Vanoti kwaizvi hamuzive hurumende iripo mazuva ano yavari kuda kubhai.
Vanoti vanhu vanofanira kunyoresa here kana kuti zvine zvichifamba sei?
Vanongodana kuti huye nyorese chikafu asi vanegega vakatogara vakanyoresana kare. Imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwa iyo vakadoshambudzana kare.
Izvi mungati zviri kuitika munharaunda yenyu yega here kana kuti kune dzimwewo nzvimbo?
Kune vaitisa nyika yose ndiyo slogan iriko yokuti munhu weNDC hapuri chikafu.
Pane vakambouya here vebato renyu reMDC muchivaudzawo dambudziko ramuri kusangana naro uyezve vari kuti chii?
Tinovaudza vangagoniko chikafu chacho ndechehurumende here, handi madhona vanodouya nacho.
Vanga vari Mbuya Matizirofa, mumwe wevagari vekuChivi kumasvingo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Bato reMDCT mudunhu reMashonaland West rinoti riri kuronga kumwe kuratidzira mudunhu iri senzira yekuratidza kunyunyuta kwenhengo dzaro nemamiriro aita zvinhu. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaWilson Makanyaire vanoti kuratidzira uku vari kuronga kukuita musi wa20 mwedzi uno zvichitevera kubudirira kwavanoti kwakaita kumwe kuratidzira kwavakaita svondo rapera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tainge takambirwa vakomana vekriketi, mapurisa, tainge takambirwa vanhu veami, tainge takambirwa vanhu veblack boots vakabata mboma vachida kuvhundutsira vanhu. Marodzi ese atoda kufambira ainge akazara aine mapurisa nemasoja. Then what we had to do was to resetagize and change into party visibility programs. Ivanga vakataimira ruzha, vanga vakataimira noizi kuti vazorwa vanhu. Asi isu takachinja strategy vanhu vevanhu vekupfeka zvitsvuku. Takaenda magroups evanhu vanoisisa 10-10-2020 tisa door to door campaign. Vakomana vedu vehedhiofisi makadzi vakauya tikagona kutorisa vanhu vasvika 900 makadzi. So takashanda basa guru kwazvo.
Chii chamungafunga kuti chakakonzera kuti mapurisa azoshandura mwoyo kuzokugarirai kudaro imakama vazivisa? Hamufungiri kuti mapurisa anga akauya kuzokuchengetedzai?
Zvavaingofungira ruzha, zvavaingofungira inoizi vachitifananidza kuti tingangokonzesa mhirizhonga munzvimbo. Itikavataura kuti kwete, magunzi imusha wedu zvakati tinozivana hatina mhirizhonga. So ibasa reZANU PF rokushandisa mapurisa, rokushandisa masoja, rokushandisa maCIO kuvhundutsira vanhu. Patiri yange iri intimidation. Nerimwe bandiko ndingati vanga vakatichengetedza zvikuru. Pese pandaifamba paitevera mota yemasoja, potevera imbwa, potevera mota yemapurisa vakabata puti. tingati kundichengetedza kwavangadai vakaita vadzechokwadi chokuti vaisitidze vabereki vachivhunutsira vabereki iri ndiri mumagunja musha wangu wokuruzeva kuno uzori pedyo nemagunja iyoyo vanozodhiraivha kuenda kumba chaiko kunotsvaka mudzimba dzangu vachi kwakaungana vamwari isainge tiri bhisi mumagunja kuti growth point tazidotdo campaign saka kuvhunutsira kwavanga vakaita kwakatarisa vanhu kuti vanyatsosununguka isu tikaudziwo nepati tebiriti yedu kuti vainge varonga tikabvisa zvitsvuku tikapfekaoso vamwe vanhu vose tikatanga kupinda mwana tichambadzira mupati yedu hakuna shopi yatisina kupinda hakuna business person vasina kutaura naye business community was happy even nemuvhi yedu takaona kuti zvavainge zvataurwa kunzi mabusiness community vanotya isusu vaizotifarira vachitikurudzira kuti rambai makasinga rambai mutambira mberi nebasa renyu
mune humwe urongwa here mune ramangwana hwekudzoka zvakare muvanhu muchisangana navo kana kuti hwekuratidzira
urongwa huripo kutaura kwandiruta nhasi ikoku mapurisa vakandifonera nezuro vachindibvunza nyaya yemawadzi ari kuita pameetings avo ndikavati kwete mawadzi kana vachiita vanoitawo nokuti vane bandiko nekodzi rekuita izvozvo asi isi seprovhinsi ini semurongi webasa kumashona ndive seprovhinsi ndiri kuvapa matsamba nhasi ekupinda maruva ose akaita saana hurungwe east ana hurungwe north ana hurungwe west tichiratidzira mumaruva ose zuva rimwe chete ndatauri nemapurisa nezuro vakandifonera tichivataurira kuti zvamukaita zvekutichengetedza makaita basa isi tiri kuenderera mberi tichiratidzira nyika yese musi wa19 nemportland mashona ndive seprovhinsi yose
munyoro anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDCT mudunhu remashonaland west wawilson makanyaire vari parunhare kumagunje kumashonaland west kwakare nestudio 7 nyika yeamerica iri kucherechedza makore gumi nemashanu yarwiswa nemagandanga ayo akashandisa ndege kuputsa zvivakwa zvinosanganisira twin towers paworld trade center muzinda wemauto wepentagon uri muwashington dc pamwe neimwe ndege yakadonhedzerwa kupennsylvania chiitiko ichi chakaitika musi wa11 gunyana 2001 vanhu vanoda kusvika zviuru zvitatu vakafa muzviitiko izvi uye vanodarika zviuru zvitanhatu vakakuvara mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa chezimbabwe dr noa manyika vesangano rebuild zimbabwe avo vari kucharlotte kunorth carolina kuti tinzwewo maonero avo
nyaya ye9/11 inyaya inofanira kuti tose tose tinyatsosanganisa pfungwa dzedu nokuti chiitiko chacho ichocho chinoratidza zvinhu zvinoitika kana zvinhu zvikasagadziriswa munyika dzakasiyana-siyana iye zvino tinofanira kucherechedza kuti kwakupfuura makore akadai pane zvashanduka here zvinokonzera vanhu kuti vaite zvinhu zvakashata zvakadaro ndinoona kuti kazhinji kachona nekupfuura kwenguva tinokanganwa zvinhu zvinokonzeresa zvinhu zvakadaro kuti zviitike totarisa pachiitiko chacho chete saka ndofunga nguva ino ndeyekuzvirangaridza kuti pane zvinhu zvinokonzera zvinhu zvakadaro uyezve vatungamiri vanofanira kutarisa kuti zvinhu zvachona izvozvo zvakachinja here nokuti kana zvinhu zvachona izvozvo zvikasatariswa zviitiko zvakadai zvinoitika zvakare
tichitarisa pari nhasi mungaona here nyika yeamerica yakagadzirira kunge ichizvidzivirira kubva kuzviitiko zvakadaro tichiona kuti vari kupfurikidza mwero vanenge vatoti wandei pari nhasi tichienzanisa na2001 pakaitika nyaya
ya ndofunga chinhu chinowanzoitika vadikani ndechekuti pakaitika chiitiko chakadai vanhu vanokurumidza kutarisa kuti toita sei kana kuti titsive kazhinji kachona pobva pobviswa kutarisa kuti toita sei kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare ini ndofunga kuti kana uchizvitarisa unoona kuti mamiriro enyika yose pasi rose iye zvino kana uchitarisa nyaya dzeisis nezvimwe zvakadaro uyezve kuti isis iye zvino inopinda munyika dzese dzese nekuti pane vana vemuno muamerica vanoda kutove kuti vapinde mubato rachona iroro uyezve vanosvikirwa nezvinhu zvakaita kana kuti sesocial media nezvinhu zvakaita seizvozvo saka inofunga kuti handifungi kuti america yakanyatsogadzirira chaizvo kuti idhile nezvimwe zvakaita seizvozvo zvingangoitika zvinenge zvichisabvi kwakaida iye zvino zvinenge zvakubva kune mamwe mapato nevamwe vanhuwo vamutswa ruvengo rwavo saka inyaya yekuti vatungamiri vanofanira kugara vachingozvitarisa izvozvo vachizvigadzirira.
Tichitarisawo zvisarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, pane zvamungati here zvakashandurwa mumararamiro awo kuburikidza nechiitiko che9/11?
Zvakaita kuti zvinhu zviomere vanhu vanobva kunyika dzisinei nenyaya yacho. Kazhinji kachona unotarisa woona kuti dzimwe nguva vanhu vanoita mitemo vanzwisisi kuti vanhu vanobva kuZimbabwe, toti vekuZimbabwe kana kuti kunana Zambia, inyika dzakasiyana nenyika dzekunana Middle East. Asi kazhinji kachona chinoitika ndechekuti kana paitika chiitiko chakadai, panongoitwa mitemo inoita kuti zviomere vanhu vese. Tinonyatsoona kuti kupinda kwevanhu munomu zviri pamutemo, kwete kupinda zviri pamutemo. Vaya vanoda kupinda zviri pamutemo zvaita kuti zvivaomere chose, kuapplya mavisa kudini nemhaka yekuti vanhu vese vavakutarisirwa zvakangofanana. Asi zvisinei, chero hazvo zvakadaro, tinoziva kuti mimwe mitemo yakauya ndeyekuti vanhu tese tive tinzwe kunge tiri protected. Saka hazvina zvose kushata, asi zviri kuomera vanhu iye zvino kuti vauye zviri pamutemo.
Vanga vari Dr. Noah Manyika, chisvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuCharlotte kuNorth Carolina, vachitaura neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Paul Rukanda. Mukoma Paul vakambosungwawo mugore ra2011 vachipomerwa ivo mhosva yekuti vainge vaine chekuita nekupondwa kwemumwe mupurisa, Inspector Petros Mutedza, kuGlenview. Asi iro svondo rapera rino iri vakawanikwa vasina mhosva. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Mukoma Paul.
Sakanakai, tinotenda Mukoma Blessing.
Tichidzokera kumashure, tiudzei kuti chii chakaitika pamakasungwa.
Mawitness ose pakati pawo hapana kana umwe chete akambenge andinongedzera kuti pane chandakange ndakwanisawo kunge ndichiita, asi chete kungoti semunhu wemusangano weMDC saorganizing secretary wekuGlenview, ndanga ndiringoriwo munhu akadini akangotargetwa kuti dei tamboedza kuti timbovavhiringa, asi izvo hatingazungunutswizve. Chikonzero chirangano chatiri pachiri ndechekuti aiwakazve tinoda kuti Zimbabwe dai waro yange yawana kusununguka kwakanaka. Zvinove zvezvimwe zvezvinhu zvandinongobhiliva kuti ndizvo zvakaita kuti tinge tichisungwa, kwete kuti takaponda vamutedza. Kwete vamutedza kutaura chokwadi, hatina kunge tichivaponda. Uye vamutedza munhu akangofanana neni, anotodawo upenyu, ndinotodawo upenyu, naivo vaitodawo upenyu. Saka zvokuti tinzi isusu takakwanisa kunge tiri vamwe vakaponda vamutedza, aiwa handioni changa chiri chokwadi. Asi dzaingova nhema dzakanga dzichiitwa. Ndiri mukati netsongo, ndakabviswa muHarare Remand Prison ndichiiswa muchikurubhi maximum munove mune mbavha nemhondi dzakakurisisa, dzinokwanisa kunge dzakaita dzimwe mhosva dzisingatokwanisi kunge dzichitsanangurika. Ofu ichi zvinhuwo zvinoshungurudza kuti munhu ari innocent anokwanisa kunge achinoiswa mukati nejeri rakafanana nechikurubhi maximum prison iwo uri parimandi. Zvinhu zvakaoma, ende ofu ichi tinoita kungoona kuti madraconian laws aakushandiswa mukati menyika yeZimbabwe, zvichida pamwe zvokuti tingochisidzirwa kunzi kana mukaramba muchiita zvamatongerwo enyika tichange tichikuisai kwakafanana naikoko. Asi izvozvo hazviti dzosere zvekare mumasure, nekuti takatozvipira kusvika kwekupedzisira.
Pamakabuda mutirongo apa, makaona basa richiripo here kana kuti rakabva rapera?
Mukati mekufambemo, mukati mekusungwa, ndakakwanisa kudzingawo basa pakambani yandaishanda. Ndaishanda kwenzi kuChroma Paints, kwandayanga ndiri machine operator ndichigadzira paint. Handina kuzokwanisa kuwanawo basa iroro zvekare ndichidzoka kubva musungwa. Zvinova zvimwe zvinhu zvakandishungurudza zvekare.
Ko, pamakasungwa hazvina kukanganisa here mhuri yenyu?
Pakaita kuparira kwemhuri yangu kurambana nemudzimai, mudzimai achienda pamwe chete nevana. Ndakasvikawo zvangu anga angomadzanambwana nazvinhu zvichirwadza, zvinhu zvichirema, zvichiita sei. Munongoziva panenge paenda munhu, panouya vafuriri, panouya vanyengeri. Ende fuchi ndo zvezvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo mukati mekunge ndasungwa ndisipo. Kushungurudzwa mukati mejeri, kuudzwa zvakasiyana-siyana, kurumwa nenda, kupfeka hembe dzakanga dzakabvaruka, zvinhu zvakawanda zvatakasangana nazvo. Zvimwe zvacho zvaiti zvaibuditsa misodzi dikita neropa, mwana wamai vangu.
Ko, iwo musi uri kunzi wakapondwa vamutedza, imi manga muri kupi?
Ini musi unonzi wakapondwa vamutedza.